Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedu dzanasi muvhuro kubvumbi 16, 2018. Vana mukoti voramwa mabasa vachida kuti mari dzavo dzemihoro dziwedzerwe uye kuti mashandiro avo ange akagadzikana. Vatsigiri vebato rinopikisa National People's Party mudunhu reMashonaland vonyunyuta nekudzikirwa vachakwikwidza musarudzo uye kusavepo kwehutungamiri hwakarongeka izvo zvinonzi zvava kuita kuti vamwe vabude vachienda kumapato akaita seMDCT neNational Patriotic Front. Pove nekutyisidzirana pamwe nemhirizhonga mune mamwe matunhu mumasvingo pamberi pesarudzo. Chikwata chine gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo pamwe nagavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe chiri muNew York umwe chiri kutarisirwa kupinda mumisangano wokukwezva vemabhizimusi uri kuitwa nhasi. Vatungamiri vemubatanidzwa weMDC Alliance vosangana nevemabhizimusi vari muSouth Africa. Sangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association royambira nezvechirwere chekolera muguta reHarare nemumatunhu akapoteredza. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kuramwa mabasa kwavana mukoti uye matambudziko akunokonzera kune veruzhinji. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 1386 0 6080 15580 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakangano kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakangano wekutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.